isusu sema-artist after taona nyaya iyi kuti Britney aita problem yekenza iyi takaisa musoro pamwe chete tikati tiba kuti tinge tichiita show yekuti tiite fundraise saka izvi zvichange zvichiitikira panzvimbo yepabhuka iri muna Samora Machel.
Ndianani vaimbi vari kutarisirwa kunge vari pamutambo wenyu uyu?
Tine vaimbi vakati kuti vachange vachiuya mangwana vanosanganisira ana magrupu anoita kaitasana nehoreka tinana Lumani Chimbete tinana Ja Praise vana Progress Chipfumo vana Edith Weutonga nevamwe vakawandawanda vatinotaura nemazita avo. So nyaya iripo ndeyekudai so Bookaf haisi nzvimbo yakakura maningi yekuti ingabva yati pamatarget atiri kuda kuvatareiza mari yacho but Pretty munhu anga achishanda nemaorganization akati kuti especially makambani makuru anosanganisira vana Econet vana OK vachiita maadvets nezvinhu zvakadaro tikufunga isusu kuti ivo vanhu ivavo ndo vatoda kuti tivainvite kuevhenti yedu vauyewo vatibatsire panguva yakaomarara yatakatarisana nayo.
Makatarisira kutsvaga mari yakawanda sei?
Toda kutarisira kureiza mari iri between 8,000 to 10,000 so that Pretty anokwanisa kuenda kuIndia kwatakataura nemadhokotera ikoko kuti vachange vachimubatsira nesejari ndingati ndourongwa hwatakatarisana nahwo for chirongwa chatoda kuita mangwana.
Tichitarisa chirwere chegomarara china Pretty achikwanisike kurapikwa here muZimbabwe sei mafunga kuti aende kuIndia?
Madhokotera edu ripoti yavakatipa muno ndeyekudai vakati ivo pane gomarara racho pakati omei nekuti padhuze nemasensitive organs ekuti one vakatiti either Pretty anogona kuti vakabata-bata kuti vabvise gomarara racho anogona kubuda ropa yatingatiya bleeding to death kana kuti panogona kuita hole pamwoyo pake kuzvinova futi zvinokonzera kuti agone kutisiya saka madhokta aya vatipa maripoti iwayo takati tsvagawo second opinion kune vana vamwe zviremba vari mune dzimwe nyika saka madhokta ekuIndia vakatikumbira kuti titumidzire mamedical reports edu yekuno avakatarisa ndobva vatiti isusu vanokwanisa kuzviita.